Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 3/2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatenda ibiti vanoti nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Kubika tiorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva aisikubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato rezanu PF musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato remDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi, tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane mwedzi wesarudzo iyoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. Vamugabe wakaitwa sworn in musi wa 12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti ivo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asi tapuwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masiti nokuti pane mamwe mapati ekuti nyange vakakwikwidza havahwine kuita mamwe mapati ekuti vakakwikwidza vanohwina saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndivo vanofanira kufilda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatoda kuita iyi yekuvaka nematanidzwa emapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita model yakati nakei. Saka isu tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudya kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda kuGambia musi wa 19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuitira kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajuya election muna 2018 saka tiri kutogara tazvigadzirira izvozvo
Munyori mukuru mubato remDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato remDCT nePeople's Democratic Party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa vatungamirai madzokere uye vaLast Mainge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa paPetros Mutedza Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare reHigh Court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya kodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota. Uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoro zvake anenge ari kunze kwehusungwa pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muhusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari musungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo
ko bumbiro remutemo rinoti kudii
bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi ava kwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana ka kuwanda zvakadai anotevera ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho
nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare
pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira tsarudzo dzacho veZEC havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro
Gweta vaJeremiah Bamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti
because you know placing quite efficient in Uchikisa, you can get a passport within a day. You can get you to Kanawene Charasika, Kanawene Mariako $10 because of this commodification of services, because my departments are Akwa na Mari. And the Majuku got Goreria Nekuf, Nikuf, I know Badronek Nehurme, the Minister of Finance, Nepain, Nikuf, but Tobayam did I, Badara Nikuf, my 10 million Aivamu account yake, Zijuku. So in other words, ZANU-PF ili kutembera kuchoro kwa kumbudele mtemo redu nukuli zimari zizi doo zimari zavaru kushandisa kujira. So the commodification of public service in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state doo zirugiti guys.
Asi izo marizi pana anozoona ere uti zirugufamba sei
apana anozoona unless matter forensic a special forensic audit. Mugora 2012 takaita a special forensic audit ku GMP because GMP ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende. Yotambira mazimari muhurumende, yotambira chibage chatengwa nehurumende pati account. When we did that audit yakaitwa through my chiri, the auditor general, we find out kuti wage bill ye GMP per year was $10 million. We found out kuti GMP had three different set of management accounts. They couldn't even keep my book. So mune umori muma organizations are kutender wani kuti the sender is not holding. Vamgabe yango a figurehead president. Ana grip munyika because mkwe guru wakwe gura. And that's the problem in our country.
Asi dare paraminda rekwanisere kuti nyaya dzidzi zeiwe kana pachitwa award.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndo paita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that we the country can be changed.
Ko izvozvo zvinenge zvichiburitswa namai chiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawanda ka vachiti mune huoro huri kuitika mumapazi ehurumende.
Mai chiri basa ravo nderongoburitsa zvinhu. She is an auditor. So auditor anongotaura kuti anongopa opinion yake kuti pana apa panhu apa. It's now up to the people of Zimbabwe to say, Tovaita say, regrettably, Parliament is not playing its role. Regrettably, civil society is not playing its role. And one of the things, you know, some Zimbabwe, I'm not reading culture. So, Vashoma Nene, Vanove Renga, Zuma report, Zunobuda Namai Chiri. But if you were to take time, which is Verenga, Mune Humori Unochkisa, Humori Wema degree.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro navaMoses Nyanisi vekuBinga, avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi Twiite Carpenter Cooperative. VaNyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna Zambezi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu, tabata vaNyanisi.
Kubika tinorarama nokubata matemba, saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Chii chiri kupa kuti anetse pari zvino?
Mumvura minoti matemba asi kubatika sezvaanga achiita mazuva akape magore akapera aya.
Iyi nyaya yekuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti?
Mabhota awandisa.
Ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya sevanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi?
Right, good. Ipapo, saka na National Park vanga vachizvifambisa vachibvunza vachitarisa mabhoti yokuona kuti matemba vangaderedza sei, nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura. Saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani.
Zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma?
Ya, iye zvino zvakubatsira nekuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi. Vamwe vanga vasingavhari vanga vachipinda mwedzi wese. Saka iye zvino vamwe vakuvhara wese, munhu wese wakuvhara.
Asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi?
Havangashaiti varipo, vane mabhodhi asina kurejestwa, vanongopinda chete mukati umu vangoredza. Saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iye unoshandisa ake ibhoti rine permission here kupinda mvura sama bhoti ariko.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-3-3-16 asiye vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Ah, vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Mari yakawanda hazvina hapana kati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wokwana kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizi muchoita zvokukwereta ndeni maketi yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingaonewo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba anotenga ne $3, vamwe vanotenga ne $4. Saka isu takachida kuti titengese nema $6 ndokuti tiwane kurarama kuri nani.
$3 yamurikutaura here rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg saka rakuita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizi riri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kudereza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe iwo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vane malicense okutengeswa kumashopu mahombe.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa handisi tinoomesa. Saka tikaisa salt then makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uya achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Mighty T. Regai timboenda kuna Mighty T tinzwe kuti sei vachishandisa sita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Mighty T rakabva kupi? Munonzani sita rekuberekwa?
Zvichave kunzi Maititiri, ndinotonzi Maititi, ndinomwana anonzi Tanatswa, asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi, ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera. Ndakangofungawo kuti rega ndimboita chiskiti, ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva, vanhu vakatanga kuti majokes ako anoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka atongoti 22 December, that was my first skit yandakaita. Ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming. Ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika? Munhu angarara mhere?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakachoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara. Ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I'm just travelling all over. Nditori netrip izvozvi I'm going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvandiitisa breakthrough yezvi ndangoti inga Mwari akanaka.
Mukuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matishirts, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya, I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndichisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality, the real truth, because I'm having a reality show soon. Yande ichitaura zveupenyu zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanyanyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndirikuona kuti divorce rate ongoti munyika yedu iyi ari kukwira, zvekuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa, nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox near down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru, nekuti I've been married for quite a long time, zvekuti mamwe masikita andotoita it's part of my life, but I've learned to be strong. Nechokuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems, zvese zvinobva zvanika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTechmine uri kuBulawayo, apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevashandi vepamugodhi uyu, vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafecta kana tigasiyawo, vamwe vakatenda kuchipatara. Nemamwe madzimaiwo, pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigasi kero. Vangosvika pamba pako vakaona dhoro rakavhurika kunangokanda ipo pamukuva iyi. Ura apa mamwe ne vana, saka vazhinji vakafika nematigasi. Vazhinji vakatorohwa, vakatokuvara chekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nechokonesti, vakauya vesapoti yakazara rori kesho. Kauya sikika maisa vanhu sikini kombeni momoya vanhu vakamanya, vamwe vakarohwa futi. Zvakadaro kuti vatese tikarara musango nevana, hapana kana akatomborara mudzimba musini. Tavata musango tese, nekuti mukomboni mamusina chagari. China ndopazvakazofuma zvizhinji, aiwa. Vese macontractors ose muye musarimbi zvinhu mahadhieti mahovhoros magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaita uye usarende kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachidawo kuti sarende nobva vakuya tipa maridzi edu, aregai tisarende nekuti tikapikisa futi takusva kurohwa. kana kusarenda nezuru nasi futi takunza zvinda mira kusarenda tozoona nemandi saka tataziva kuti izvonisho yakamira but so far vari kushanda kuzvino mapermanent ini zvangu ndachigara ngomaina futi ndiri mushandi kuti kunoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pa mirizhonga iyo
ndatombova information ine nhasi ichinzi pane vamwe vakasungwa so far vatori kuzvirikutongisa vakatosungwa kubva musechiip vamwe ariko nhasanisozvata vachabudisa ofi tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pasedi pavakatisiisa tasingatarisiri ipapo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzirwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
tiri paivasei vakatanga vari anyasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nekuzodini takazoona pauya nemota yekutanga yakaya nemasakotiniti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati obviti zvorovira tikanzati ratozouya futi zvimota zvihombechero zvidi zvirori isusu taratonza kudhara zvinhu pane masakotiniti anzi ari kuuya afana sikahundred then masoja ari kunzi 30 akunzivesa vangachiya so far vekanga achinzi ari 130 saya rorika yakasika mukomboni for sure yakasika yakazara ende chitazigurembira vakazara hapana kana munhu akasaramo musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nokuti 3 months hazvingaitazvo kuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kuzvikoro vazhinji futi dzimba dzacho dzekambani ishoma vazhinji tinetoloja landlord kwanenge achida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apo makuzi 3 months ndisina kana kuhora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotichokairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini tichigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu ndisinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo acho nemadhorera hunoita zvakaoma zvakazviita kuti madzimai arwadzii akati no varomedu vari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasina hapo zvepolisi mukati nokuti iwo tasina sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuza kudamiraji polisi saka tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei nepinda rini tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetech mine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zulu
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo
tinonenereka nyika pachindofamba mai wendenda tinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichati tichibau kana chendiva makumbo kunge danda ndingamuendesa kunyika kurende kwatinofara ndichitambarire
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inavo zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanupf musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Amina Chris Gande munhau dzechindebele.